Mai Laina George avo vanogara kumarondera vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kushambadzwa mwedzi uno kuitira kuti vanhu vave neruzivo dambudziko riripo nderekuti madzimai akawanda anotadza kunorapwa nepamusana pekuti vanenge vasina mari dzinodiwa kuti varapwe.
Chandinonyofarira ndechekuti madzimai akawanda ari kuzviziva kuti breast cancer month tinofanira kuscreenwa, tinofanira kutariswa to be aware of the disease. But dambudziko riripo after watestwa, the costing yakanyanyisa.
Amai George vanoti vakazobatsirwawo neimwe mhuri kuti vaitwe operation yekubvisa zamu rekuruboshwe gore rakapera, asi dambudziko ravave kusangana naro nderekuti havasisina mari yokuti vapiswe pakabva zamu kuitira kuti gomarara ribve raparadzwa zvachose.
Takangoitawo hama yakangomutswa nashe ndovakandibhadharira zvese izvozvo. Nau dambudziko rinenge raripo kana tirandiinaro iye zvinezvi nderekimotherapy. Mari dziri kudiwa kukimotherapy handidzikwanisi.
Amai George vanoti madzimai akawanda ari kufira mudzimba nokuti chero zvazvo vamwe vacho vakavhenekwa mazamu iwaya pasina muripo mumazuva ebreast cancer month. Vazhinji vavo havana mari yokuti varapwe. Dambudziko rakatarisana naamai George idambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda munyika. Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana-siyana kuCancer Association of Zimbabwe, Valavmo Makurirofa, vanoti mwedzi wagumi guru inguva yakakosha inopa mukana madzimai kuti azive zvekuita kana achinge abatwa nechirwere uye kuti akurumidze kunorapwa chirwere chisati chakomba.
Mwedzi waOctobha gumi guru, mwedzi watinotaura zvakanyanya pamusoro pekenza inonzi breast cancer, vachitaura zvakanangana nekenza yemazamu, kudzivirirwa kwayo uye nokubatsira avo vanenge vabatwa nekenza yemazamu, uye nokukurudzirawo kuti hurumende nevamwe vamasangano akazvimiririra vabatsire pakupedza chirwere ichi chebreast cancer kana kuti kenza yemazamu.
VaMakurirofa vanoti ichokwadi kuti mishonga yekurapa gomarara repazamu inodhura zvakanyanya zvekuti veruzhinji havakwanisi kuwana mari iyi kuitira kuti varapwe.
Tingati dambudziko guru rakanyanya muno muZimbabwe rine chokuita nokudhura kunoita treatment kana kurapwa kwegomarara remazamu nemamwe hawo makenza.
VaMakurirofa vanoti hurumende inofanira kuita homwe yemari yakanangana nedenda remagomarara ose sezvakaitwa pachirwere cheHIV AIDS.
Tinokurudzira kuti hurumende itsvage homwe yakanangana nezvedambudziko rekenza chete, sezvo muchiona kuti dambudziko rekenza idambudziko riri kukura. Rimwe dambudziko zveratiri kuona nderekuti varwere vazhinji vari kuzouya kuzvipatara kenza yatiririra nomuviri kazhinji yava pasteji 3 kana 4. Kenza yepasteji 3 kana 4 iyi inenge yanonokerwa, naizvozvo inenge yava kudhura kurapa.
Mukuru musangano reCancer Association of Zimbabwe amai Junior Mavu vari kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi uno kuti vaende kumahofisi avo ari muna Livingstone Avenue muHarare kuti vanovhenekwa mazamu avo pasina muripo pamwe nekuwana dzidziso yezvechirwere ichi. Amai Mavu vanotiwo gomarara repazamu ndiro rechitatu pamagomarara ese anobata madzimai akawanda muZimbabwe. Amai Mavu vanoti paongororo yavakai kutanga kwemwedzi wagumi guru vakaona vakadzi nevarume vakati wandei vaine mapundu mumazamu airatidza kunge aive negomarara repazamu. Mukuru weCancer Registry iri pachipatara chepa renyatwa iyo iri pasi pebazi reutano vaEric Tokunonga vanoti chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika uye vanhu vakawanda vanozoenda kunorapwa chirwere ichi chatokomba, izvo zvinozoita kuti vaitwe maoperation senzira yeku dzivirira kupararira kwechirwere ichi mumuviri wose. Mutevedzere mukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Budavanhu vanoti magomarara epazamu neepamuromo wechibereko ndiwo ari kubata vanhu zvakanyanya. Dr. Mudavanhu vanoti magomarara aya anorapika kana munhu akakurumidza kuongororwa. Ongororo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana-siyana pagore rega rega munyika, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vari kufa nechirwere ichi munyika pagore. Takamirira Studio 7 muHarare, ndinikirimudza mhizi.